unique to be in South Africa for the warrant of a race to be executed. Obviously, we do not have extra territorial jurisdiction.
Gwaro rekusungwa kwa amai Mugabe iri rinongoshanda kana vakapinda mu South Africa. Isu hatina simba rekuvaunza ku South Africa. Asi senyika tine zvibvumirano nedzimwe nyika dzinokwanisa kuvabata nekuvatumira ku South Africa. Asi kana vakasauya ku South Africa tichaona kuti tingaite sei tichitevedzera mutemo.